Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no nisoroye na uzedu za nasi chishano kubvumbi 14/2017. Varipa mujigandi gere vorara pamahofisi anopa pensheni dzavo vachitarisira kupuwa tumari tukushoma twavanopiwa sepensheni. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya Zimbabwe inenge yapinda nemwenje muziva. Sangano reNERA rinoita makomiti matatu achange achifambisa zvinhu panguva iyo NERA inenge ichinetsana neZEC. Muchirongwa cheLivestock naATN tiri kutarisa zororo reEaster iro rakawanda vanoti rasiyana nezvaiitwa makore apfuura zvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.